Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 3/2025. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanowandudza mamwe makurukota avo.
Vasika vatorwas apa vakandudza mashoko okuti ini handai kugona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi hari gamuchiri vaMnangagwa somutungamiri wenyika ino.
Mupunga wakapiwa vanhu nemutungamiri wenyika wobiwa nedzimwe nhengo dzezano PF kumasvingo.
Tichirangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation yaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions.
Vaimbove mukuru wezrp vagodwin matanga nhasi vatambidza matomu zviri pamutemo kuna vasteven mutamba asi vamwe vachishora mabatiro avakaita basa. Iyi ndiwe mumwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavandudza dare remakurukota avo vachidoma vaJulai Moyo segurukota rezvemhando dzemoto. VaEdgar Moyo vanga vari gurukota rebasi iri vatora basa ranga richiitwa navaJulai Moyo rekuva gurukota rezvemagariro evanhu akanaka. VaMnangagwa vakavimbisa kuti vachavandudza dare ravo remakurukota vachibvisa vanga vasiri kubata basa nemazvo. Nyaya yemagetsi iri kunetsa zvakanyanya munyika zvekuti akatombodzimwa paiparurwa urongwa hwebhajeti regore rino mudare reparamende negurukota rezvemari waMutuli Ncube ivo vaMnangagwa vari mudare iri. Mashoko ekuwandudzwa kwedare remakurukota aziviswa kuvatori venhau nemunyori mukuru wedare remakurukota Dr. Martin Rushwaya. Zvimwe nhengo dzebato rezano PF dziri kupomerwa mhosva yekuba mupunga waifanirwa kupiwa vanhu vemuchiredzi central vari kuyaura nenzara. Mupunga uyu wakapiwa nhengo dzedare reparamende nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti upiwe kuvanhu nenhengo dzedare reparamende nesenate. Izvi zviri kuitwa kubatsira vanhu vakatarisana nenzara munyika kunyanya rombo, chirikadzi nevakaremara. Mutoro wedu enhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri wechiredzi central mudare reparamende vari nhengo yechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC varopafadzwa makumi revaudza Studio 7 kuti vakange vachengetesa mupunga wavaida kupa vanhu mudura rinochengeterwa zvinhu kana kuti warehouse renhengo yeparamende yechiredzi south vaJoel Stole veZANU PF mushure mekubatsirana kutakura mupunga uyu kubva kuHarare. Vamakumire vanoti nemuvhuro pavakaedza kutora mupunga uyu vakarambidzwa nevatsigiri veZANU PF vaitungamirirwa navaFrancis Moyo avo vavakakunda musaradzo vachiti vanopikisa vangapiwe sezvo vakabva kuna vaMnangagwa.
Vakasvika vari paoilhouse apa vakandudza mashoko okuti ini handai kugona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi hari gamuchiri vaMnangagwa somutungamiriri wenyika ino. Saka ivo vakandizivisa kuti vapuwa shoko nemukuru wenyika kuti ivo vange vachipamba mupunga uyu.
Studio 7 yaedza kubata vamwe kuti tinzwe divi ravo asi vabva vadzima nhare mbozha yavo pavangonzwa mubvunzo wedu. Vamakumiro vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa asi kusvika pari zvino hapana ati asungwa.
Nyaya iyi iri mumaoko ematikitivha vari kuongorora nyaya iyi kuti zvii zvingadai zvakaitika kwa ndiri mpunga uyu wakabiwa nenengo ze zemusangano wezamupf dzichishandisa zita remutungamiriri wenyika kuti vagoshatisa chimiro chavo mukati mevanhu vemunomuchiredzi.
Vatole varamba kuti vakachengeteswa mupunga navamakumire.
Ndakazonora makripa ukonyora ine ndambomaona rachacho musosha media ndakazviona.
Asi vamakumire varamba vakamirira nerekuti vakabatanidza mari vari nhengo dzeparamende dzekuchiredzi ina vakabhadhara gonyeti rikauya nemupunga ndokusiya mudura rinochengetedzerwa zvinhu rava stolen. Sagaro wezanupf mumasvingo varobson mavhenyengwa vati nyaya iyi haisati yasvika kuhofisi kwavo.
Ndakatohwawo musocial media apo ndikatonyorera vakomana vekuchiredzi kuti vandipewo feedback vasati vandipa veringawo musocial media ndakaona sekuti mp wacho wakataura nyaya dzekumusocial media imomo regai ndiite follow up ndiwe hangu kuti zvakambofamba sei.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwashedhewa vati havasati vasumwa nezvenyaya iyi vakavimbisa kuzotipa zizere kana vabata mapurisa ekukamba yekuchiredzi. Mumwe mutungamiriri wetriple c mumasvingo senator Godfrey Madzikanda vashoropodza bato rezanupf vachiti hariremekedzi mutemo.
Batiri zanu dini zanongoisiwa kuti haiteveri mutemo, hai respect protocol, itongori dambudziko. Saka we live with it. It's chiziva kuti marights edu ari kutsikwa tsikwa.
Nhengo dzeparamende dzakapuwa matani mana emupunga wakabva kuna vamunangagwa kuti vagovere vanhu munzvimbo dzavo dzavanomirira mudare reparamende. Vamunangagwa vakatiwo havatenderi kuti paitwe zvematongerwo enyika munyaya dzekugoverwa kwevanhu chikafu. Asi sangano rakazvimirira roga reZimbabwe Peace Project rakaburitsa mugwaro rinoratidza kuti vanopikisa vari kunyimwa chikafu kunyanya kumaruwa. Izvi zvinonzi zviri kuitika kunzvimbo dzakaita seVhungu, Masvingo North, Pikita East, Gudu Central nekwaMutare North. Mune imwewo nyaya, nhengo yebato rezanupf ichimirira uzumba vawirira naye Muchemwa nakanzura ward 15 vanoledge Chipindu vakamiswa pamberi pedare remagistrate muHarare vachipomirwa mhosva yekuba hupfu hwainge hwapiwa vanhu nemunharaunda mavo neimwe kambani yezvicherwa yekuChina. Hurumende inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara nyika yose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vaimbove mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nhasi vatambidza matomu zviri pamutemo kune mumwe wevaimbove vatevedzeri vavo vaStephen Mutamba vachiti vave kuenda kunorima kupurazi ravo. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
VaMatanga vakaendeswa pamudyandigere nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vakati vakashandisa bumbiro remitemo rinotara kuendeswa pamudyandigere kwemukuru wemapurisa. Vachitaura paurongwa hwekutambidza matomu kumukuru wemapurisa mutsva vaStephen Mutamba, vaMatanga vati nyaya dziri kutaurwa pamadande mutande dzekuti vakadzingwa basa uye vange vave kurambira muhofisi manyepo.
I was properly served by the President of the Republic of Zimbabwe.
Ndakanyorerwa ndikapiwa gwaro rangu rekusiya basa zvakanaka nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sezvo nguva yangu yekuenda pamushandigere yange yakwana.
Mashoko avaMatanga aya anotevera mashoko ekuti vaMatanga vanga vachienda kubasa kunyange vakaendeswa pamudyandigere kutanga kwandira 1/2025. Izvi zvakapa kuti mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudze veruzhinji kuti vaMatanga vanga vasisiri mukuru wemapurisa uye vaMutamba ndivo vange vava panyanga kubva musiwandira 1/2025. Vachitambira matomu ekuvamukuru wemapurisa munyika, vaMutamba vatenda vaMatanga vachiti vakaisa hwaro hwakanaka uye vane pekutangira pakanaka vachitiwo vane tarisiro yekuti vachaita basa ravo nemazvo.
Ndine tariro yekuti tichagona kuvaka uye kutungamira mapurisa anoteerera mutemo uye asingaiti zveshoko muhomwe.
Kunyange hazvo vaMatanga navaMutamba vapa chimiro chemapurisa chakanaka, vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muchipurisa sezvo muine huori neumhondi. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vaMatanga vasiya nhoroondo yakaipa muchipurisa sezvo vaishandiswa nezanupf kudzvanyirira vanopikisa hurumende.
Vanorangarirwa nenyaya yekuponda nekurwisa vanorwira kodzero dzevanhu mumastreets iyi asi vaizi vachizviita pamwechete dzimweni dzenguva nemauto vachirambidza vana vezimbabwe kuratidzira kana vaenda kusungwa kwavainawo vamatanga vanotungamirira mapurisa vaitungamirira mapurisa aityora constitution zvachose
mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika vatapowana chechiriga vatiwo vamatanga vasiya ronda risingapore pahunhu hwemapurisa
vazhinji vakahwina nyaya mumatare mushure mekunge varohwa nekumbunyikidzwa nemapurisa zvikuru sei panguva yecovid-19 apo mapurisa paairova vanhu zvisina tsarukano uye panguva yemademonstrations kana nenguva dzesarudzo chaidzo tinorangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions
vamunangagwa vakazivisa muna zvita kuti vamatanga vachapedza basa ravo musi wazvita 31/2024 vachienda pamudyandigere izvi zvakaziviswa nyika nemunyori wedare remakurukota vamatini rushwaya apa ndipo pakaziviswawo nyika kuti vamutamba ndivo vachange vave mukuru wemapurisa kutanga muswandira 1/2025 vamatanga vakaitwa mukuru wemapurisa muna 2017 mushure mekunge vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vabviswa pachigaro zvichitevera kubviswa nechisimba kwevaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe vamatanga vanga vava mukuru wemapurisa wechitema wechina zvichitevera kugadzwa kwavawiridzai nguruve muna 1982 vahenry mukarazhizha muna 1985 vachihuri muna 1993 avo vakabuda munyika mushure mekubviswa kwava mugabe pachigaro urongwa hwanhasi hwapindwawo nemukuru wemauto vafilipi valerio sivanda mukuru wevasori vaisaac moyo gurukota rezvemukati menyika vakazembekazembe gurukota rezvevasori valavmo matuke nevamwe vakuru vakuru muhurumende ndakamirira studio 7 muharare ndini costa nkomo
Vateereri, echino ichidziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govana ine vamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Vamwe varimi vekuhurungwe mudunhu remashona land west vanoti vanotambira kurudziro iri kupiwa nesangano rezimbabwe commercial farmers union yekuti vangwarire makonye anozivikanwa nerekuti armyworm ayo anoparadza zvirimwa ave kuonekwa mune vamwe matunhu emunyika. Mumwe murimi wekuhurungwe vakudzai gasho vanoti varimi vemudunhu mavo vakaziviswa kuti mushonga wekupedza makonye aya vatoveko kumadepo eGrain Marketing Board. Makonye aya ave kupararira zvakanyanya mudunhu remashonaland east achidya zvirimwa zvakaita sechibage, gorosi nemhunga. Ngati nzwe hurukuru yaitwa namavelas mushanganya uye westudio 7 navagasho.
Nawo iri kutaurwa nezimbabwe farmers union yekuti kungangotarisirwa kuti kuchaita makonye akafanana nearmyworm panguva inoteera inhau yatagara taparurirwa zvakare nehurumende chifanira kuadvisewa nemanaire emwaka emvura kuti ichange isina kunyatsoti tseketu uyezve tichifanira kutaurirwa kunzi kuchagona kuita makonye netumwe tuzvirwere tunokonzerwa nekushomeka kunogona kuita mvura kana kuwandisa. Hurumende yakaedza kuita mitigate dambudziko iri vakaisa mushonga mumaGMVs yakafanana nalambda mushonga yemakonye kuti kana dambudziko richinge rapinda rikasikirwe kunye risati rawanda. Saka madhumen eRx ari kunzi ashande pamwe chete nevanhu uye vanhu vari kukurudzirwa mafamazi kuti vakasire kumhan'ara kumadhumeni kana vachinge vasangana nemakonye aya mukati memunda kuti vakasire kuti vaite disbursement yemushonga yatofanoiswa mumaGMBs parizvino.
Imi muri kurima zvirimwa zvipi mwaka uno uyezve zvii zvamuri kuona parizvino takatarisa nyaya iyi yeArmyWorm?
Mwaka uno ndakarima 40 hectares dzefodya dzaakuda kuenda pa-curing stage in the next week. Tinenge tichisangana futi nemakonye tichiisa mushonga mufodya imomo. Uyezve ndiri pakati pekudyara chibage, mvura yatinonokei kuuya, saka ndiri pakati pekudyara 50 hectares dzechibage dzatisaramba tichimonita sekurayirwa kwatinenge tichitwa nehurumende kuti tirambe tichinyanya kuongorora zvibage zvedu kuti mapinda here chipfukuto chinonzi AmiWorm. Kana zvichinge zvadaro takanzi tinokondata maaccess officers, asi mushonga yakatouya yaamo maGMB yose, madepot ese maGMB vagadzirira kurwisana neAmiWorm iyoyi. Kunyange vakapiwa zvekurimisa vepfumbudza, masmall scale farmers, vari kunzi vachange vachikwanisa kuwana mushonga iyoyo maGMB zvichienderana nenzvimbo nenzvimbo kuti inenge yava affected zvakadii.
Zviri nyore here kuwana mishonga iyi?
Mishonga iyi zviri nyore kunge tichiiwana semawanira atinoita mainputs ekurimisa kuti anoiswa zvese zvinongoiswa mumaGMB. Kana uchinge waongororwa nemudhumeni kuti nzvimbo yawauri iri affected neAmiWorm, unobva wanyorerwa tsamba nemudhumeni woenda paGMB onokolekta mishonga iyi. Tiri kutarisira kuti sezvo hurumende yapanogadzirira mwaka usati watanga, hakuna zvizhinji zvichazonyanya kuti netsei kana nguva ichinge yasvika.
Murimi wekuhurungwe kumashonaland west vakudzai Gasho vachitaura naMavelous Muhlanganya uye westudio 7 vari kuhurungwe. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhomba dzekorera dzinodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.1 million dzasvika muSouth Sudan, umo hurumende yaparura chirongwa chekuidonhedzera kuzvikamu zviuru makumi masere nezvitatu kubva muzana zvevanhu vemunyika iye. Asi kupa vanhu nhomba iyi kunonzi kuchanetsa sezvo dzimwe nzvimbo dzichinetsa kusvika. Vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vakafa nechirwere ichi munyika iyi, uye vamwe zviuru gumi nezvitatu vabatwawo nacho. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira moga zvamunofunga. Makateerera kustudio 7 tichitipenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. VaJimmy Carter, mutungamiri weAmerica wechimakumi matatu nepfumbamwe, vakashaya musi wa29 zvita 2024 vari kumba kwavo kuPlains kuGeorgia vava nemakore zana. Vakatevera mudzimai wavo wemakore makumi manomwe nemanomwe, amai Rosalyn, avakashaya muna 2023. Basa ravakata mukushandira hurumende rakatanga muna 1943 semuuto wemumvura vari kuUnited States Naval Academy. Vakazoshanda mungarava dzese dzeAtlantic nePacific vasati vasarudzwa kuti vapinde muchirongwa chepamusoro-soro chekushandisa zvombo zvenuclear vari muchikepe chinoshanda chiri pasi pemvura kana kuti submarine. Mugari wekuGeorgia uye vari nhengo yeDemocratic Party, vakata vakasarudzwa kuva gavhuna wedunhu ravo muna 1970. Vakaenderera mberi nekukwikwidza nekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 1976 vachikunda vaive mutungamiri wenyika vaGerald Ford veRepublican Party. Vakata vakashanda temu imwe chete vasati vakundwa musarudzo yavaitsvaga kusarudzwa zvakare muna 1980 navaRonald Reagan, zvichinyanya kukonzerwa nekukundikana kwavo kuita kuti zvizvarwa zveAmerica makumi mashanu nezviviri zvakanga zvatapwa nevechiIslamic vemuIran vaburitswe muutapwa. Chikuru chakaitika munguva yeutungamiri hwavo kwaive kunyoreranwa kwechibvumirano che1978 Camp David Accords, chinove chibvumirano cherunyararo vakata chavakabatsira kuyananisa pakati peIsrael neEgypt. Chibvumirano ichi chakaita kuti mutungamiri weEgypt vaAnwar Sadat nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaMenachem Begin vava nemubayiro weNobel Peace Prize muna 1978. vave nemakore makumi mashanu nematanhatu chete pavakasiya ofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office vakata vakazopedza makore makumi mana aitevera vachiita basa rekubatsira vanhu iro ravakawana naro ruremekedzo rwepasi rose. Kwemakore iwo naamai Roseline vakakwanisa kuwanikwa vachizvipira nguva yavo kuvaka dzimba dzevanotambura nesangano risingaiti zvemari reHabitat for Humanity. Mukristu akazvipira weupenyu hwese vakata vakadzidzisawo nekutendeka vana vekereke nemusi wesvondo wega wega kana kuti Sunday School kwemakore akawanda pachechi yavo yavaipinda kwavaigara kuPlains. Pasi rose vakata vakacherechedzwa mushure mekuve mutungamiri wenyika kwavo nekusimudzira zvisungo zverunyararo kunenge kuine makakava nekuendesa mberi utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu zvikuru kuburikidza nesangano reCarter Center iro ravakavamba ivo nemudzimai wavo pavaivi paEmory University kuAtlanta muna 1982. Vakata vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 2002 nekuda kwekuedza kwavo kusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu nerunyararo munyika dzakaita seEthiopia, Eritrea neHaiti. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakarumbidza vakata vachiti murume ane hunhu hukuru uye hushingi uye tariro. Vakatiwo netsitsi dzavo nekumira muchokwadi vakashanda kupedza zvirwere, kuumba runyararo, kusimudzira kodzero dzevanhu, kukurudzira sarudzo dzakasununguka uye dzakachena, kugadzirira misha vasina pekugara uye kugara vachirwira vanoshaya pakati peveruzhinji. VaBiden vakati vakata vakaponesa, vakasimudzira uye vakachinja upenyu hwevanhu pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 na Studio 7 na Mbusei anamukoma Junga anamukoma Blessing. Yes, 2025 gore iri rinoratidza kuti muno muSouth Africa zvichange zvakaoma, mapurisa mamhaisiro ari kuita anhuka hazvisi kuita. Tashati iri kuona kusimudzwa nemapurisa ichipinda mwese mumashops umwe ichitsare mashona ega ega. Yes, pakashata pakashata. Takutotya kuti totofambirepi because murodhi mwacho hamusi kufambika, mumakomplex mwacho mumabasa mwacho hamusi kushandika nenyaya yepolisi. Yes, ndotenda hangu tili God knows best. Ndiri pano paTritore.
Hello Studio 7, ndaibvunzavo kuti zvinoitawo here vao zviri pamutemowo here zvinenge zvichinzi munhu anengana baba vake vakatwa munda kuma1960s kanzuru youya yonditorera munda wababa vangu yopa umwe munhu minda ine mapermits. Zvinoitawo here pashure pekunge uyoyu nezviti ari kukanzuro wacho apiwa fufuro? Ndozvandaikumbirawo kubvunza hama dzangu Studio 7 kuti kana huri uori hwadai hwatekeshera kudai isu tichitarisirwa kuti tiitewo sei? Ndatenda hangu.
Studio 7 makadii zvenyu, ndoda kuti nditsanangure maererano nekuwedzerwa kwamakore emaCivil Service. Haisi nyaya yekuti government iconcerned newelfare yemaCivil Service but inyaya dzesecurity dziri kuitiwa for 2030 kana 2028 elections. Kozi nyaya iripo ndeyekuti ED unoziva kuti vanhu varipo vari kumusapota vakuru vari musecurity sector by then vanenge vatodarika 65 years. Saka uku kuda kuwedzera makore avo kuti vange varipo aini kachizobata vanhu nokutsikirira sezvakaita pana Chief Justice Malala. Mutemo ukazviringidzwa ukakanganisiwa zvichida kuti zvisuti chirongwa chezanupf. Saka nyaya iripo haisi yekuti makapteni, mameja, maprivate, maw2 etc kuti vabhenefiti. Magenerals anenge aripo kuti azokomanda ivavo vari pasi kuti vachitsikirira vanhu vachirova mapabata here?
Studio 7, Studio 7 makadii ana Jonga. Votibvunziraiwo vana Farai Marapira avo vanogara vachitaura kuti muZimbabwe demokirasi mutemo hautarisi kuti wabuda mbamani. Tibvunzireiwo kuti vana mufundisi Mashaya avo vakafa zvakafamba sei? Ndiani akasungwa? Takamirira maresults, tichakamirira nyaya iyoyo, tichida kuiziva. Studio 7 tibatsireiwo ipapo. Mutibvunzirewo vana Marapira kuti mutemo wavo unoti hautarisi kuti wabuda mbamani uri kushanda sei?
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu. Tumirei mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Aimbova mutambi uye murairidzi akavo zvakare manager wechikwata cheDynamos Richard Nyoka Chihoro akashaya. Chihoro akashaya nezuro mune chimwe chipatara chemuHarare uye urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemumwe muimbi anobva kuZimbabwe asi achigara muBotswana, Tawanda Benson Kasaira, anozivikanwa neremagitare rekuti Dr. Tawanda, uyo anoti muna 2024 rakave gore rakanaka kwaari mushure mekusarudzwa semuimbi akakunda makwikwi eBotswana Musicians Union Awards. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Rigidza nekamba aka Fake Club ako kakaimba nemwana wake anonzi Neusi makanaka Kaisara kana kuti Neusi B. Kaisara uyu anozivikanwa nerekuti Dr. Tawanda akapiwa mibairo mitatu pamabiko akaitirwa muguta reHaboroni muBotswana munguva pfupi yapfuura. Kambo aka kakahwina mumakwikwi eBest Single neBest Amapiano uye kakave kambo kakanetsa mugore ra2024 ndokupiwa mubairo weSong of the Year. Dr. Tawanda anoti kambo kanonzi Fair Club kakatambirwa nevanhu vakawanda nekuti kanotaura nezvemagariro evanhu mune zverudo. Mukati memwedzi mitanhatu kambo aka kave ne 6.9 million views pa YouTube.
Nziyo yatakaita Fair Club yakabikwa neunyanzvi ikanyatsokwenenzverwa uyezve ine message yekuti inotaura izvo kuti andichada Fake Love, ndakuda True Love. Ndinoda kuti chiri kuita kuti vanhu vaurayane panyaya dzerudo nye kunyeperana kusava munhu akavimbika. Chechipiri inyaya yekuvanza masecrets akawandisa, saka muchiona takazoimba tichiti no more Fake Love, saka vanhu vakazvitambira vakazvifarira vakazvida.
Dr. Tawanda uya nevana vashanu nemudzimai wake Buipilo Mohwara Kaisara uya anobva kumusha wemafike mudunhu reNorth West muSouth Africa anoti mwana wake ndiye ane izwi rinodiwa nevanhu zvakanyanya.
Zvanga iri pekutanga ndaimba ndega nezvakazoitwa naNeoCB handifungi kuti dai nziyo iyi nemukurumbira inga dai ngorionziyo kungonziwo airi pasi mwana wangu NeoCB nevoisi rake ndo rakanyanyodiwa nana Master KG ndo rakaita kuti songo ite mukurumbira.
Dr. Tawanda anoti shwiro yake kuona NeoCB uya nemakore gumi nemanomwe kuberekwa ava neramangwana rakajeka kwete mukuimba chete asi mukubika nekunatsurudza mimanzi. Asi kuti asvike pasvika apa Dr. Tawanda anoti zvanga zvisinyore achiti akatombo munhu anga asina pekugara paakasvika muBotswana achirara panomirirwa mabhazi muguta reHaboroni. Izvi zvinotevera kumboshanda semunhu anochengetedza zvivakwa kana kuti security guard paimwe kampani aitenga nekutengesa simbi kana kuti scrapyard muguta reSelebe Pikwe muBotswana makare.
Takangosvikira ndichiita hood security guard kubva ndazongoziviswa nekudzidziswa kune studio yanga iri muMupikwe ndomana akatanga kuzoshandira imomo.
NeoCB uya anoti akatanga kuimba aine makore mapfumbamwe anoti shuviro yake kushandura upenyu hwevanhu vazhinji kuburikidza nenziyo dzake nababa vake dzechitendero.
Ndinotarisirawo kuzova a successful person uye ndachinja upenyu hwevanhu vakawanda kuburikidza nenziyo dzegospel dzandinoimba.
Semubiki nemukwenenzveri wemimanzi, Dr. Tawanda wenyanzvi mukunatsurudza mazwi evaimbi vemazuva ano vemuBotswana uye basa rake paMega Best Studios rakaunza shanduko itsva uye mazuva ano kumimanzi yemudunhu ichibatsira vaimbi vakasiyana-siyana kuti vabudirire mune zvemimanzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana.
Bini singirai madondo.
Neni jonga kande miri nchukuni kaiwo muno mu Washington DC nchukusemi na mtungamili komo.
Soku izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 kuzibandlela 2025. Igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Mnangagwa ususa umphathintambo wogatsha olubona ngokuphehlwa kwamagetsi umnumzana Edgar Moyo esikhundleni sakhe ngesikhathi ukusilela kwamagetsi kuqhubeka elizweni.
Amapolisa abe ngabangani babantu, abe ngabangani bomthetho, abe ngabangani bamalungelo abantu, abe ngabangani bokuhlonishwa kwamalungelo abantu, angakhethi uhlangothi nxa ngabe umuntu ewonile.
Obe ngusikomitshi wamapolisa udedela usikomitshi omutsha ngokusemthethweni elandula imbiko yokuthi ubesala ukusuka esihlalweni. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele amazwe omhlaba angenele kudaba lweMozambique lapho sokufe khona abantu kulandela impumela yokhetho. Kuwoza Friday silomculi osakhulayo uKelvin Mangena wazakala ngokuthi The Ndebele Prince. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena okukhefu namuhla ususe umphathintambo wogatsha olubona ngokuphehlwa kwamagetsi umnumzana Edgar Moyo esikhundleni wafaka obe ngumphathintambo wenhlelo zomphakathi umnumzana July Moyo. Inyathelo leli liza ngesikhathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubeka ludlondlobala. Ngenyanga ephelileyo uMnangagwa lamalunga edale lePhalamende vasele besemnyameni ngemva kokucitshwa kwamagetsi ngesikhathi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yalonyaka. Obe ngusikomitshi wamapolisa uCommissioner General Godwin Matanga namuhla udedele usikomitshi omutsha ngokusemthethweni umnumzana Stephen Mutamba walandula imbiko yokuthi ubesala ukusuka esihlalweni ngemva kokususwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esesiya kumpentsheni. Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe eMkushi Police Academy eHarare, umta uthe wehle esikhundleni lesikuhle ekupheleni kukapalakazi njengalokhu okwakuhlelwe nguMnangagwa. Umnumzana Matanga ube khuluma phezu kwembiko ethulwe izolo enkundleni zokuxhumana ebisithi ubelokhu esiya emsebenzini ngoba esithi uMnangagwa akamtshelanga ngendlela eziqondileyo ukuthi usekhethe usikomitshi omutsha. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi laye uphangekwa kulandula lokhu izolo. Ukuguqulwa kobukhokheli bamapolisa kuza ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi amapolisa ephula amalungelo oluntu ngokubopha abantu masayana ikakhulu abamabandla aphikisayo kanye lokuhlukuluza umphakathi. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube.
okukhangelelwe nguZulu lapho kutshintsha khona u-Commissioner General wamapholisa kungena omunye ukuthi lo ongenileyo uzabona ukuthi amapholisa angephuli malungelo abantu, angephuli imithetho, amapholisa alwise i-corruption, amapholisa alwise ubugebengu kuhambeke emgwaqweni. Indawo eziningi kakusahambeke emalokitheni, emakhaya, edolobheni phakathi ngenxa yobugebengu. Emini lebusuku abantu bayesaba ukuhamba. Ukuthi-ke lokho kumele kuphele, abantu bakhangelele lokho, bakhangelele ukuthi ezepolitiki nxa bezenza amapholisa angangenela, angavimbeli, angathathi uhlangothi kwezepolitiki. Bakhangelele ukuthi amapholisa abe ngabangani babantu, abe ngabangani bomthetho, abe ngabangani bamalungelo abantu, abe ngabangani bokuhlonishwa kwamalungelo abantu, angakhethi uhlangothi nxa ngabe umuntu ewonile, kungakhathalekile ukuthi kuleli cele kumbe kuleli yacele lezepolitiki abotshwe nxa ubufakazi busisho kanjalo.
Yebo, amapholisa ayakulandula ukuthi uMatanga ubesala ukusuka esihlalweni. Ungathini ngalolu daba? Kungaba liqiniso yini kumbe ngamanga nje?
Hayi, esibuthweni akusebenzi njalo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa angamanye amabutho abasebenzi njengamatitshala ukuthi ngama-civil servant. Nxa ungena esihlalweni sokuba ngukhomanda, u-commissioner general, ungena kusiya ngokuthi lo busayo upresident ufuna bani. Nxa esekukhipha uyakukhipha noma ngasiphi isikhathi umthetho uyamvumela. Usengakukhipha u-retire, usengakukhipha singakafiki isikhathi se-retirement, usengazifaka izizathu zokukhipha usengangazifaki. Kwenziwa umhlaba wonke jikelele, kwenziwe South Africa, u-president uyakhipha amapholisa amakhulu lapho efuna, faka amfunayo. Kwenzeka e-America, uzananzelela ukuthi u-Trump nje uvotelwe sesiwakhetha ozaphatha i-FBI, kusese lomunye obengakaqedi isikhathi sakhe, bese salelwe iminyaka eminye ukuthi azaqede ukuba sesihlalweni u-Christopher Ray we-FBI. Kodwa sefaka omunye osekusenza ukuthi lo aphume. Kwenzeka umhlaba wonke jikelele. Laba besibuthweni abaphetheyo ezamapholisa, ezamasosha, bangena bakhitshwe ngokuya ngokuthi lo obusayo ufuna bani. Ngakho akula muntu ongalele esihlalweni. Hayi, angithembi ukuthi kuliqiniso.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele amazwe omhlaba angenele kudaba lweMozambique lapho osokubulewe khona abantu abanengi kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho nyakenye. Kugwalo ezilwethu lenamuhla phansi komanyano weCivil Society Coalitions and Networks, inhlanganiso lezi zithi sibi kakhulu isimo sezombusazwe kulelo lizwe osokubulewe khona abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu ngabezomvikela. Bathi kumele umanyano weSADC ungenele. Kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,300 ababikwa sebebalekile elizweni bayaphephela kwele Malawi ngenxa yalolu dlakela. Abamabandla aphikisayo bayetshengisela kwele Mozambique emigwaqweni besithi umnumzana Daniel Chapo owayemela ibandla leFrelimo kukhetho lukamongameli wakhethwa ngokungekho emthethweni. Kusenzakala konke lokhu, abatshayeli bezimota ezinkulu bathi kulezi nsuku kuthule kancane emigwaqweni. Ngakho bangena kuhle kwele Mozambique besuka kwele South Africa. Sixoxele omunye wabo umnumzana Forget Mpofu obelubhekise eMaputo namuhla.
Okwamanje awubasasigedele, siyangena siyaphuma, njengamanje bengikhona le izolo, manje ngiyabuyela futhi ngakhona ngesiqiniseko sokuthi sawufika ngoFloyd Mpume futhi.
Singathi abasalihluphi yini njengoba laphana sathi sikhuluma ibengani bayakwethusela, kathi sabelethusele.
Okwamanje basamile, bathi bona basalinde upresident, kahle kahle ngathi upresident akakabi khona ngoba sasekhona ezinye izinto laphana okufanele ukuthi ngabe siyazikhokha esifana nama-TIP. Ama-TIP asikhokhi, singena for free. Ama-tollgate asibhadali, singena for free, of which lo mnotho wegovernment government. Huko makonuti, adeye kumundo o commander e government wa manji. Sasa nisezi nisito for free.
Ye, wana mzani kwa kubika kuzi kupia ni ngonoko. E, njewa wa sizo kutuwa kusiza kutuwa pela umonga melo moja.
Njewa mahunga hunga pati tuko wena. Kuzi walumuni kwa zonkuzumu msindo onzi marabo shula leo watu uko wena. Kuti techa mwaka misho kuti kwa zonkuzi ni ngonoko wa manji. Basitali nduguti kushali techi kusiza kutuwa umonga melo moja. Wata wena baya kufu.
Kwa puto liya wabona hini belo kwewe chengisela kumbeba mili.
Umchayeli wezimota ezinkulu umnumzana Forget Impofu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eselibombo border post emngceleni we South Africa le Mozambique. Ibandla le Triple C elikhokelwa ngumnumzana Welshman Ncube seliphindela sola njalo ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ngokukhetha amalunga angamachumi amabili lane 24 awenkundla ebona ngokulawulwa kwamakhansili e-local government caucus. Lokhu kwenzakala umthethwandaba ulokhe usacubungula udaba olukhwezwe ngumnumzana Ncube esola ukukhethwa kanye lokususwa ezikhundleni kwamalunga aleli bandla ezokuhola amakomiti ephalamende. Umnumzana Williams Madzimure isikhulumeli sebandla le-Triple C elikhokelwa nguNcube wethule umbiko esithi inyathelo eseliphindela thathwa nguChabangu alikho emthethweni njalo ingatsha zaleli bandla azaziswanga ngalo. Uthe njalo kuvele akula nkundla eyaziwa ngokuthi local government caucus kubandla labo. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele umnumzana Mbuso Siso isiphathamandla se-Triple C ekhokelwa ngumnumzana Chabangu ngalolu daba.
Yeah, I will be finished of civil with caucus is the corner. Njalo leyo caucus izabe isebenza jointly ama-urban councils wonke akhokhelwa yi-Triple C. Isiqokoqela saleyo caucus committee ukuthi basebenze bendawonye bengama-councillors kodwa bazabe bekhangelwe yibukhokheli bephathi. Njalo okwenze leyo caucus yaba khona kube yimbangela yokuthi kube nama-problems bona nibikela bona ama-problems esike saba nawo bobulawayo. Ngikhuluma nje kule ndaba ezibefore the court that the petitioner wakobulawayo lo Chairperson we finance wakobulawayo okwenze ukuthi leyo caucus ibe khona kudalelwe ngama problems ona lawa ukuthi kube le communication eqondileyo right around kuma councillors akhokhelwa i-Triple C kuma local authorities wonke jikelele elizweni. Sikhuluma ngendaba ye before the court isasebenza labo njengoba ubonile uappointiwe zi-deputy chairperson
kulo daba olusemthethwandaba. Abanye benu abakhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi umnumzana Sengezo Chabangu kalalungelo lokwenza lokho. Umbiko owethulwe ngumnumzana Williams Madzimure uthi ngu-CCC national spokesperson
hayi kushuthi laye uzikhulumela okwakhe. Mina engikwaziyo yokuthi kathesi bahambisa indaba ye-Triple C ye-court. So konke akukhulumayo angiboni ukuthi ufanele ukuthi akukhulume. Kumele amelele i-court icazulule indaba abayihambisa e-court.
Lokhu kungelasinqumo yini kuloliyana olunye udaba lona lolu esikhuluma ngalo?
Hayi, isinqumo kasilabi khona. Uma besingakabi khona kusamelwe lona udaba le-court.
Umnumzana Mbuso Siso isiphathamandla sebandla le-Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Voice of America.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
UJimmy Carter umongameli weMelika wesimachuma amathathu last year galolunye 39 ubhubhe mhlaka 29 Mpalakazi 2024 esemzini wakhe ePlains eGeorgia eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Umkakhe ayelayo kweminyaka efika phose amachumi asithiyangalombili 77 uRosalind ubhubhe ngomnyaka ka-2023. Umongameli Carter waqatla ukusebenzela uZulu ngo-1943 ekubutho esikolo se-United States Naval Academy. Wasebenza ezikepeni eselwandleni lwe-Atlantic kanye lolwe-Pacific engakakhethwa ukungena kuhlelo lwama-submarine. UCarter owayevela eGeorgia njalo ekubandla le-Democratic Party wakhethwa ukuba ngusibalikhulu wesabelo sakhe ngo-1970. Wanqoba owayengumongameli ngaleso sikhathi ekubandla le-Republican Party umongameli Gerald Ford kukhetho lukamongameli ngo-1976. UCarter wakhokela okwehlandla elilodwa wasenqotshwa ngo-Ronald Reagan ngo-1980 ngenxa yokwehluleka ukukhulula izizalwane zeMelika ezingamachumi amahlanu lambili ezazithunjwe ngabokholo lwesi-Islam e-Iran. Impumelelo enkulu eyalethwa nguhulumende wakhe yaba khona kuzivumelano ze-Camp David Accords ezika-1978 ngemva kokuba uCarter ephathise ekukhulumisaneni umlotha phakathi kwe-Israel le-Egypt. Izivumelano lesi zenza ukuba umongameli we-Egypt u-Anwar Sadat nomkhokeli kahulumende we-Israel uMenachem Begin baphiwe isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-1978. UCarter owasuka e-White House eseleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasithupha 56 waqeda iminyaka engamachumi amane ephathisa uZulu okuyinto eyenza wathola inhlonipho enkulu. Okweminyaka yena loReslin bazinikela ekwakheni imizi yabaswelayo besebenza nenhlanganiso ye-Habitat for Humanity. UCarter owayezinikele kukholo lwesiKristu wayefundisa abantwana beSunday School emzini wakhe Plains okweminyaka. Emazweni omhlaba uCarter wathola inhlonipho emkulu ngemva kokuba esetshiye isikhundla sikamongameli ngenxa yemisebenzi yakhe eyayithuthukisa ukukhumisana umlotha, ukuthula, umbuso wentando kaZulu kanye lamalungelo oluntu. Wenza imisebenzi le esebenza leCarter Center ayibumba lomkakhe e-Emory University e-Atlanta ngo-1982. UCarter waphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-2002 ngenxa yomsebenzi wakhe okuthuthukisa amalungelo oluntu kanye lokuthula endaweni ezifana le-Ethiopia, Eritrea, Bosnia, le-Haiti. Umongameli Joe Biden wathi uMnumzana Carter indoda yoqotho elesivindi njalo eletha ithemba eyasebenza nzima ilwisana lemikhuhlane ikhuthaza ukuthula amalungelo oluntu ukhetho olukhululekileyo kanye lokulwela abaswelayo. Watshintsha impilo zabantu abaningi kakhulu emazweni omhlaba.
Le yimbono kahulumende weMelika. Izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi ohlobo lweZimbabwe Exemption Permit kweleSouth Africa zithi kunengi kakhulu okuzikhathazayo ngesikhathi zimelele ucwaningo oluzaqhutshwa ngumphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya phezu komthelela ozakuba khona nxa amaphemithi la engavalwa. Kubika uThuso Khumalo.
Isimemezelo sokwengezwa kwesikhathi samaphemithi e-ZEP ngomnyaka ogcweleyo esenziwe umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Leon Schreiber ngolwezi omnyaka opheleleyo singena emlonyeni simnandi okoluju kodwa sesifike esiswini sababa kambi okwesihaqa. Iningi labasebenzisa ibhanga le-Capitec bavuke ngomnyaka omutsha amabhuku abo aleli bhanga evaliwe kuthiwa ngoba amaphemithi abo aphelelwe isikhathi. Lobanje leli bhanga seliphindela wavula namabhuku umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane beZimbabwe kwele South Africa Ezim Imbokodo unkosazana Victor Matutu uthi lokhu kukhombisa ukuthi ikusasa yalezibabhe laba kwele South Africa ilenge ngonxeba.
Esingakwazi ukuthi njengoba ngapha kuthiwa abantu ngabaqhubeka beapply ngapho kulindwe izinqumo zecourt lezi ezakhulile izinqumo ezakhitshwa yicourt. So asazi.
Umgcini sihlalo ohlanganiswe eZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi miningi kakhulu imibuzo abalayo ngesikhathi bekhangelela ukuthi uSkyber aqala uhlelo lokuxoxisana lezizalwane zeZimbabwe ngekusasa yamaphemithi ezZEP.
Abantu balindile ngabakwazi ukuthi kuza consultwa njani ngoba nxa ubhalela uhulumende angeke uphume ukuzibhalela ungatholanga abomthetho abangakuncedisa ukuthi ubhale into ezazwisiseka.
Asebeqala ukufaka izicelo zamanye amaphemithi bathi bashutshwa ukuthi kuzakwenzakalani nxa sekufuze bawavuselele amaphemithi abo amatshala njengoba siyabe singasekho isivikelo seZEP esenze kwabalula ukuthi bawathole. Kodwa ingcitshi kwezomthetho umnumzana Vusi Moses Fanda uthi indlela umthethwandaba we-High Court owalaya ngayo ukuthi lolu daba lulungiswe ngayo ilezi vikelo eziningi ezizakwenza futhi kube lula ukuphikisa emthethwandaba isinqumo sikamphathintambo nxa senziwe ngendlela etshaya indiva izikhalazo zabeZimbabwe laba.
Sebehleli la ekhaya balenza ikhaya labo bathenga nemizi bekhokha nentela njalo baney'ngane ezisesikolweni njalo bazalahlelwa imisebenzi ngoba banamisebenzi abazoyithola uma besiya kwelaseZimbabwe.
Kwelakhe icelo umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Shaba uthi usemi kumbiko wakhe awethule egwalweni lukahulumende olwegazethi yamhlaka 29 Lwezi 2024. Kule gazethi uthi inhloso yakhe yokwengeza isikhathi sama-ZEP kuze kube mhlaka 28 Lwezi 2025 yikuthi abe lethuba lokulandela isinqumo se-Gauteng High Court esathi kufanele athole imbono yabalamaphemithi la ukuthi bathini ngesinqumo sogatsha lwakhe sokwesula lamaphemithi. USkyber uthi uphakathi kokubumba ibhodi ezancedisa lolu gatsha i-Immigration Advisory Board umsebenzi wayo wokuqala ozaba ukuthi yini okufanele ayenze ukulandela ngokugcweleyo isinqumo somthethwandaba ngodaba lwama-ZEP. Melestudio 7 eJohannesburg kule South Africa nginguThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Studio 7. Yebo ye. Hayi mina ngiwazi kakhulu ngeZimbabwe. Ipolitics yeZimbabwe is quite inferior. Abantu in a party lisebenza indawonye. Abantu bayajinja. Uzwa umuntu esethi hayi mina president okhona. Hayi ngizamudla ku-Congress. Sengikhethwe ngabantu. How? Behind the back, hayi ipolitics yeZimbabwe iyasibhora thina. Ngoba thina sidala singene ku-politics. Abanye abantu abafuna ukukhokhela, bafuna ukukhokhela. We don't know ukuthi why. Hayi abazinika amakhava, siyabonga. Thank you.
Yes, Studio 7, njalo basasaza abahle abahloniphekileyo. Yes, siyabonga izindaba ezisinikeza zona ngaso sonke isikhathi. Mina bengicela ukuthi kule ndawo engangayizwa lapha kukhulunywa esigolo sentambo. Yima kabe dinga umuntu ongasebenza kusigolo sentambo ngikhona. Usebenza umsebenzi, uma beqhatshe umuntu ozasebenza kwabantu kusigolo sentambo ngikhona. Yabe bekwazi ngikhona avale esingisi.
Salibonani bazali abahle. Bazali lapha ngiyadinga ngilo mntwana okuthiwa ngisakhile uyise wakhe nguMateus Banda babehlala eGogwe enkayi. So umntwana lo waba nguye yedwa ezalwa ngumne wethu uMateu, mina ngingu-Innocent wakuSibanda ngizalwa ngumphuhla lo wayezalwa ngumhlawuli uMateu. Umntwana lo wasuka lapha wakwenda ekwendeni kwakhe lapha manje kasaphendukanga njalo kakhuselwa ngalutho njalo bengidinga ukuthi umntwana lo mbekwazi ukuthi lapha khona ungaphi. Lapho nxa ngabe lingifakazela bazali abahle ukubana ngikwazi lapho kulo mntwana khona lo nxa esizwa laye angithinte kulezi namba ezithi 078 42 58 32 0. Yizo lezi namba ezika-Innocent Sibanda. Ngiyabonga ngincedeni ngalo mntwana kumbangxenye ngakwanisa ukuthi ngimthole lapha khona. Ngiyabonga.
Asalaninjani kodwa basakazi, siyaphila basakazi. Na ungena kahle umnyaka omusha, hayi nathi sawungena kahle, azange sibe namagenxegenxe. asijabulele bonke nje abangenale family yami la yathemba yakungena kakuhle nje bathi nasingasaphumelelanga ukuthi size emakhaya. Eh hayi siyabonga kakhulu ukuthi hayi ama voice lokho siwezwa lawo siwagcine last year abasakazi bethu. Hayi lami ngiyajabula kakhulu basakazi. Sengithanda ke basakazi ukuthi vele ngisho ngihlale phezu kodaba. Laba bakhuluma ngokuthi uSmith ebengcono kulo mbuso kamnango wakwa lo mgaba, hayi basho kahle. Noma nathi nje siwuthole ukuthi hayi amatshe besanxibe ngesikhathi sikaSmith. Amatshe besanxibe singazange siwabone bhata abadala bethu bekhuluma kanjalo kusho khona ukuthi hayi imali yakhona ibibambeka. So vele ekamgabe nekamnango wakho asona umbuso o-right.
Leyo bekuyimbiko yabalaleli abasithumele yona nge-WhatsApp. Kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uCalvin Mangena owazakala ngokuthi The Ndebele Prince. Yena ocula imculo etshiyeneyo egoqela umaskandi le-hip hop. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Sfanda.
Thandwa sami suma wako Seba tinda manga Seba tinda manga Uti thandwa nane salafa.
Ungene kwezomculo evutha wamagama kungani kudala ecula umfoka Mangena. Mhlawumbe la kuhlelo Walls of Friday.
Ngithanda ukubonga ukuthi nibe lana namhlanje. Igama lami nginguKhawu Mangena kodwa iningi lengazi ngokuthi The Ndebele Prince.
Oh chakanaka achirumpeshi chakanaka oh flavor chakalaka chandi pini kureji chandi daka andina daka makanaka idi daona pakanaka idi idi pakanaka shuwe ni daona pakanaka.
UCalvin ulesiphiwo sokucula njalo uthi ucula emdumo etsheneyo ngoba usadinga ukuthi abalaleli bafuna ahlale kuphi umculo.
Emculweni wami ngibambabamba ama-genres ahlukeneyo, ngilokuchaya imaskandi, ngilokuchaya i-afro, ngilokuchaya ngingathi nje namhlanje bayithi i-hip hop. Ngibambabamba ama-genres ahlukeneyo. Ingoma zonke engizihlabelayo ngiyazibhalela.
Esekhula uCalvin Mangena wayelalela abanye abaculi abamenza wathanda laye ukucula.
Umculo wami uyinspire ngabantu abaningi kakhulu. Ngikhule ngilalela The Likes of Dave Muzilo Two, Java, The Likes of Black Diamond. Yibo ama-voices engikhule ngalalela kakhulu. Yibo abayenze ba-builda la uthando olukhulu kimi ukuthi ngiqale ukubhala nje. From there hayi la ngiyaqala nje ukubhala yami i-music.
Uhlelu sengqondweni yami uhlelu gijima ngiyakutshela lapho khona ngithembu kathele kathele.
Asivale Mangena, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi.
I-music yami itholakala kuma-platforms wonke, ku-YouTube, ku-Spotify, ku-iTunes, Apple Music. Itholakala nje everywhere. Bengasearcha nje ukuthi Calvin Mangena, yonke into nje iyaphopa up. Yonke imculo iyabonakala from there.
Sawubona my darling.
Lichaka sakuda entandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku. UCalvin Mangena uhlelo Woza Woza Friday bela sonto elidekini lonke igama lamwenza Jesus Bar.
Okay. Uyakhumbula kali bethi ngeke sluke wabehleka besola besukela manje
uya kumbula tali veti gede saya tao wawe lomona watu ayo lo que sabana sitanana
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwesulwa kwesigwebo sentambo kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo.